manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 19 2023 makaterera ku studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City nezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro muSouth Africa ratanga nhasi kunzwa chikumbiro chehurumende iyi chekuti ipuwe mukana wekukwira padare kudare repamusoro-soro reSupreme Court. Ichipikisa mutongo wakapiwa nedare repamusoro wekuti kudzingwa kwezvarwa zveZimbabwe zviri kushanda munyika iyi kwainge kusiri pamutemo. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa votarisirwa kusimuka munyika nhasi vakananga kuNew York kumusangano wepagore weUnited Nations General Assembly. Vebato rinopikisa reCCC vanoti kunyangwe ZANU-PF iri kuti yakakunda musarudzo nhengo dzebato rayo dziri kushungurudzwa zvakanyanya mumatunhu ose enyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro muSouth Africa reHigh Court kuPretoria nhasi ranzwa nyaya yechikumbiro chebazi rezvemukati menyika iyi chekuti zvarakatura zvinofanira kuti zvimiswe zvitsvetwe parutivi. Dare repamusoro rainge rapa mutongo wekuti danho rehurumende yeSouth Africa rekudzinga vane magwaro emaZimbabwe Exemption Permits kana kuti ZEP rainge raitwa zvisiri pamutemo. Asi hurumende yadzokera kudare iri ichikumbira kuti ibvumizwe kuenda kudare repamusoro-soro kana kuti Supreme Court. Sangano Revi Helen Suzman Foundation iro rinorwira kodzero dzevanhu rakakwidza nyaya iyi kumatare muna kubvumbi richipikisana nedanho raive ratorwa negurukota rezvemukati menyika yeSouth Africa vaAaron Motsoaledi nebazi ravo. Magwaro emaZEP anobata zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muSouth Africa zvinosvika zviuru zana nemakumi manomwe nemasere kana kuti 178,000. Vane magwaro aya vakapiwa kusvika kupera kwegore rino kuti vange vatsvaga dzimwe mhando dzemavhiza ekuti vagare muSouth Africa zviri pamutemo. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Exiles Forum Advocate Gabriel Shumba.
Ndofunga chekutanga kungodora ngarira kuti kune court case iyo yakaitiwa. Principal case yacho yaiva Suzman Foundation ndoyakawapiliwa naminista. Zvainongoreva ndezvokuti yakadzorera bekichidzvambe kuna minista kuti minista ngavafuke patsva pazvinhu zvavakanga vaita zvokubisa Zimbabwe Exemption Permit. Chechipiri kwakaimu court case imomo vanhu havafaniri kusungwa, havafaniri kushungurudzwa, havafaniri kudhipotewa kana kubudiswa muSouth Africa kusvikira minista vatanga kuita tsvakurudzo yekuti pfungwa dzevanhu vari paZEP nevanogwira kodzero dzavanhu kana masangano anogwira kodzero dzavanhu dziri kuti pamusoro pokubisiwa kwazvakaitiwa izvi. Asiwo zvinosanganisirawo nevamwe vanenge vane chokuita nenyaya iyi kana kuti hatingati mastakeholders.
Vamunotaura ava ndo vakafanana navana Helen Suzman here, vanopindawo papi munyaya iyoyi?
Helen Suzman Foundation yakazodzokera koti ichiti iyo kana minister zavati wawa kuapila decision ya kapiwa ni hai kana chiti kuapila kumotora nyaya kuindisa kudare mbele Supreme Court of Appeal
asi odano rilikutorwa na vamutualed ni urumende ya South Africa munuri wuna orakadi
kana minister wadaro zino lewa zuko wani wawa kuchitete kwa kusumba kana kutipote wakana kutini ndio saka hele suzmeni yaka utokera kukoti zakari ichiti sina application ya kuti taka midiri ita apili usenya mwekatora makore akadi kushkira ukonsushna ukoti minister alatene kusunga kana kutikota wanwari paazi mbawe exemption genit
ndo dakutindi pezi zire ni kamwe kambunzo kadoko toko varimu South Africa we Zimbabwe waka miri rao magbaure iwawa so munga wakurudzi ila kutivanga achita waka miri rande zipi
jinondi waka jinji ushaka miri rao kutaye usa garamu njika ya wamu existiri pabuteo saka kana ushingo wakua mwaka kana kutinguvaye kuti chita ma application shino ngo wapamuteo ende shine ushenjeri kutu ushingo apply pane kuti wati tomirira zvichabuda musarudzo nokuti zvichabuda musarudzo hausi kuti zvinopera zvakaita sei kana nesuwo magweta hatisati taziva kuti pakupedzisira zvichaomera sei saka fana kungoita maapplication avo ndo zvatingakurudzira
avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu advocate Gabriel Shumba vachitaura vari parunare vari muPretoria South Africa naIvan Zininga weStudio 7 Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kusimuka munyika nhasi manheru ano vakananga kuNew York kumusangano mukuru weUnited Nations General Assembly. Asi vanhu vakawanda vari kukurudzira kuti United Nations izeye nyaya yeZimbabwe kumucheto wemusangano mukuru uyu zvitevera sarudzo dzisina kutambirwa nevanopikisa uye masangano akaita seSADC, African Union nedzimwe hurumende dzekunze. Vanopikisa vanoti sarudzo idzi dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Asi imwe nyanzvi munyadzi zvematongerwe enyika vaJoy Mabenge vanoti zvinonetsa kuti nyaya yeZimbabwe ikandwe mugango kuGeneral Assembly. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Zvese zvinotaurika mukati meUnited Nations General Assembly atingati agenda yaya inenge yakatarwa pada gore chairo chairo risati ratombengera rasvikwa. Kana vataurirana vakatadza kunzwanana uro dzimwe dzenguva vanenge vachingoonesana zvavo asi nyaya yeZimbabwe chaicho kwaingatotaurwa kana ichinge yazosvika musangano reUnited Nations inenge ichitotaurwa mukati mebakwato reSecurity Council. Pari zvino hapana chidokwa doko, hapana zviri kuratidza kuti nyaya iyoyo inogona kuenda ikoko nekuti Security Council pachayo inenge ichishanda nekuti chii chiri kuitika mukati menyika. Pari zvino sarudzo dzinenge dzichinzi hadzina kuchena chete chete, hazvo zvingaita kuti Security Council inge ichinzi ingada kubata nyaya iyoyo. Asi hazvitadzi zvazvo kuti pamusangano weUnited Nations General Assembly unenge uchiitika pavewo nevamwe vatungamiri vanenge vachitaura navamunangagwa vachibvunzanawo kuti zvakamira sei, chii chingaitika kuti nyika ifambire mberi.
Asi kana naimomo Security Council macho mune chingabuda here tichitarisa kuti Zimbabwe ine rutsigiro rwedzimwe nyika dzine masimba?
Security Council tichida kuonesana chokwadi pari zvino vazulu, handifungi kuti iyo nyaya yacho chaiyo ingatombogona kuenda kundosvika ikoko nekuti tarisaise kudai izvi maonerwa anoitwa kuti Security Council izonyatsogona kupindira pakati pedzimwe nyika kana kuti izeye dzimwe nyaya dzedzimwe nyika panofanira kunge paitwa kuchikorwa kwekodzero kwemhando yepamusoro-soro kunoonekwa nemeso machena. Zvino kana iri nyaya yekunzi sarudzo hadzina kufamba zvakanaka, iyo Security Council yacho inofanira kunge ichitonge ichitoti pane vamwe vakaongorora sarudzo vasiri veUnited Nations pachavo vakanga vachiitawo vakazvimirira vana African Union, vana Qatar Center, vana European Union nana SADC ivava. Iyo Security Council chaiyo chaiyo inenge da kutoti nyaya idzodzo dzimbozewa ikoko dzipere. Ichinge yazosvika zvayo ku Security Council ndinoona sekuti matakatanwa kuti pazonyatsowanikwa chinonzi chinobuda chaichacho, nekuti ku Security Council chinotanga kutonzi chaitwa chaizvo chaizvo kutemera Zimbabwe zvirango zveupfumi. Asi handizivi kuti nenyaya yesarudzo badzi badzi nemazira tunoita zvinoitika pasi panapa kuti ingava ndiyo nyaya ingatoita kuti Security Council ibve yanzi yakutemera zvirango zveupfumi here, handifungise kudaro.
Ko imo musadak kuti nyaya yeZimbabwe yacho itange kutaurwa zvinenge zvaita sei?
Pane rimwe boka riri pakati apapa rinonzi iro SADC Troika ratinoziva isusu kuti ndiro rinenge rakabata nyaya dzatingati dzesecurity mukati meSADC nekugadzikana kwezvinhu zvakanaka mukati meSADC. Iroro ndo riri kutungamirwa nava hakainde ichilema vekuZambia. Iroro boka iroro rinotenderwa kuti ringe richidaidzira musangano wechimbi chimbi nekuti ndiko zvakare kunofandiswa nyaya dzinenge dzichionekwa sekuti dzinogona kuita yatingati pachirungu threat to security mukati meregion yeSADC.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vachitaura pari parunare muHarare. Zvichakadaro nhasi masikati vamunangagwa vatoresa miko vamwe vateedzeri vemakurukota vatatu kuState House. Vatoreswa miko vanoti vapolite Kambamura vari vamuteedzeri webazi rezvemigodhi Amai Chido Sanyatwe vanova muteedzeri wegurukota mubazi rezvemukati menyika uye vaRoy Biller vanova muteedzeri wegurukota rebazi rezvemaindustry. Vamwe vari kuchema-chema kuti Zimbabwe ine makurukota akawandisa pachitariswa upfumi hwenyika. Asi hurumende iri kuti hapana chakaipa pane vari kusarudzwa ava. Nyaya dzekupambwa kwevanhu kuitwa kafira mberi nekusungwa dziri kuenderera mberi kubva zvapera sarudzo vanopikisa vachiti munyika maberekera ingwe. Vari kupomerwa mhosva dzekumbunyikidza vanopikisa nekutyora kodzero dzavo mapurisa vasori nevamwe vari kuzviti Forever Associate Zimbabwe kana kuti FAZ vanonzi vanoshanda nevasori uyevo vamwe vari kunzi vari kutyora kodzero dzevanhu ndevezanu PF. Asi vose ava vari kuti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Mutoro wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Kunyanga hazvo mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakakwidza musarudzo vachiti vanoda runyararo munyika, vanopikisa vanoti izvo handizvo zviri kuitika. Kubva zvapera sarudzo, nhengo dzebato retipusi dzakawanda dzinoti munyika hamuchagarike. Mutungamiriri webato iri vaNelson Chamisa vaudza Studio 7 kuti nyaya dzekupambwa nekushungurudzwa kwenhengo dzebato ravo dzinofanira kuferefetwa. Mumwe uyo akapambwa muHarare nevarifungidzirwa kuti vasori akatochwa ndikanzuro muHarare vaombera Ishe Nhende vanoti vana chiremba vachiri kuvavheneka kuti vaoneke kuti vakabayiwa Jackson rainge rinei.
Vana chiremba vari kuzama kuda kuongorora vabatanidzi asi vari kutsvaga zvakawanda wanda zvinobaya zvinovhiringidza zvakawanda pfungwa roka mapapu inyange kushanda kwemwoyo chaiko.
Imwe nhengo yeCCC vaNelson Mukwena vakapambwawo kumba kwavo kuHighfoods vakasiyiwa vakandwa musango kumapinga kumashonaland west. Kunze kwekupambwa kwevanhu, nhengo dzedare rebato iri dzaive kugara dzakasungwa nekuvhimwa semhuka. Vamiriri vedare reparamende vatatu vanoti Muzvare Maureen Kademaunga, vaAustralis Siziva uye vaSarenda Kapoikulu vakasungwa mazuva akapera. Makanzura ebato iri akasungwa anosanganisira mutevedzere wameya weHarare Muzvare Kudzai Kanzombe, Clyde Mashozera uye vasimbarise dhuve kuBulawayo. Imwe nhengo yeCCC vaJohn Panduki vanoti vanga vachifonerwa nenhengo dzeFAZ kuBhikita uye svondo rapera vakatyidzirwa nerufu.
Ya, ichokwadi kuno kuBhikita hakuna kumira zvakanaka. Nhengo dzeFAZ dziri kurova vatsigiri veCCC uye dziri kufundisira vatsigiri veCCC vachivavimbisa rufu. Ini pachangu ndakafonerwa nekusendirwa mameseji vachindivimbisa rufu. Apa chinondishamisa ndechekuti maelection akapera ndoshaya kuti chii chavari kurwa nesu isu vatsigiri veCCC.
Dzimwe nhengo dzebato reCCC dzakaita sava Alan Tirive Pasi kuHurungwe navaPeter Taonana dzakapisirwa misha kusara yave dota. Vamwe vakaita sava Shadrack Kana vekugowe Kabhuyuni vanoti vanoshamisika kuti FAZ ichiri mumaruwa mavo ichivhundusira vagari kunyange sarudzo dzakapera kare.
Vakatouya kwavari vachivaudza kuti imi manga muri maagents takukushungurudzai zvokuti mukasafa gwendo guno hatimbo kushaya muri vapenyu. Toshaya chikonzero chacho kuti chavanoramba chishungurudzwa chii. kana zano ichinzi yaka wina. Kwa fazi yacho, ichachada kwa nichi. Saru zobano tizaka pera. Asiparo mula chunguende rambiri.
Kuguruwe, mazibaba veshanduko, wa Godfrey Dau, wanoti, basigirive triple C, wanu chikizirwa uye, kunyimwa chikafu.
So, tukushunguruzwa. Kuno kuguruwe. Vazhinji vacho havasi kutorara mudzimba. Vazhinji vacho vari kurara musango. Bozi vanhu vari kuramba vachishungurudzwa chete kubvira pama elections apera nanhasi. Vanhu chete vachiri kushungurudzwa. Hamene kuti kusiyana mafungiro emhosva here? Kusiyana mafungiro emhosva here? Kurarama kwatiri kuita munyika yedu.
Asi vanozviti mutungamiri webazi refazi munyika vakuda kwashe mutsanga varamba mhosva dzirikupomerwa sangano iri.
Aiwa hatina vanhu vari kutretena vanhu. Bato redu chokutanga harina kumbogara ratretena vanhu. Bato redu raikampena murunyararo mune zvakanaka. Ende rekampena mune zvakanaka tikawina maelection hatina chikonzero chokuti isusu takawina maelection takapedza. Tochitanga kufamba tichivhundutsira vanhu panguva ino. Bato redu refazi riripo. Nichagara riripo ndokusingaperi ndosaka ichinzi forever associate.
Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vafarai marapira vati bato ravo harishandi nefazi kuita mhirishonga sezvo ririro rakakunda musarudzo.
Iko takaita maelection, maelection akapera pakavhotewa pasina kana munhu ambonza shungurudzwa, pasina munhu ambonza anetsewa. Isusu takunda pamaelection tinozoshungurudzirai vanhu. Inini handisi kuona nhauro iri kutaurwa netriple C nemusoro kana kuti nechiremerera chokuti tipe nguva yekuti tinyanye pindura nekuti isu sebato ZANU-PF tinotomekedza mutemo.
Asi triple C inoti nhengo dzayo kunyange dzikamhan'ara dzinosungwa kana kuti mapurisa haana matanho aanotora. Magweta anenge achimirirawo nhengo dzetriple C akaita sava drug Kotat vanombosungwawo nemapurisa. Mutauriri wemapurisa assistant commissioner Ponyati vati vanga vasikwanisi kutaura nesvizvo zvevanga vari mumusangano. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti vari kushushikana nenyaya dzekusungwa kwevanhu muZimbabwe. Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze ari kushorawo zviri kuitika kune vanopikisa izvi. Hurumende iri kuti vanopikisa vari kuda kuratidzira mushure mesarudzo dzavari kuti dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Asi vachamisa vanoti kuratidzira munyararo ikodzero yevana veZimbabwe iri mubumbiro remutemo. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo. Ndini Godfrey Mutimba.
Varimi pamwe nenyanzvi dzekurima vaungana nhasi vachizeya nyaya yekurima mbeu dzechinyakare dzisingadi mvura yakawanda senzira yekuedza kurwisa nzara yagara ichirova dunhu remwenezi. Mbeu dziri kukurudzirwa kurimwa mudunhu iri dzinosanganisira munga, mapfunde nezviyo. Mutori wedu wenhau Passmont Lovu anotipa nyaya inotevera.
Nasi sangano remwenezi Development and Training Center rakokera gungano panzvimbo yemabhizimusi yeNatural Growth Point apo nyanzvi dzekurima nevarimi vaziya zvakakoshera kurima mbeu dzisingadi mvura yakawanda. Kuratidza kukosha kwegungano iri, madzishe enzvimbo anoti Ishe Neshuro pamwe naIshe Chitanga vange varipo pagungano revarimi iri vabva kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzakaita seMasogwe, Sarahuro, Rutenga nemamwe matunhu akapoteredza akaita seBikita. Varimi vawana omukana wekushambadza zvirimwa zvavo. Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko musangano remwenezi Development and Training Center vaAmos Bachisai vati chinangwa chemutambo uyu kuunganidza varimi vemudunhu iri kuti vapanane mazano.
Zuva ranhasi rakanangana nekuunganidza varimi kuti tizive nekugoverana pamusoro pezvekurimwa kwembeisa dzitsangadiki munzvimbo dzisinganai mvura yakakwana. Tiri kutarisirawo kubatsira vanorima kutengesa nekushambadza zvirimwa zvavo.
Vabatisai vatiwo gungano iri range richiziya zvakawanda pamusoro pekudya kwechinyakare uko kuri kukurudzirwa nevanoona nezveutano.
Chimwe chinangwa chemutambo uyu kuziya maererano nezvekudya kwechinyakare uye kurudziro yevanoona nezveutano pakushandiswa kwekudya uku mukurwisa zvirwere zvakasiyana-siyana.
Vakafano bata chigaro chemukuru weAgriculture Advisory and Rural Development Services iyo yaimbove AgriTech vanobet masiwa vange vari munyarikani pachitiko ichi. Vakurudzira varimi kuti vadyare mbesa dzetsangadiki dzinokura kunyange mvura ikasaturuka zvakanaka.
Imbeu dzeshangadiki kwete mbeu diki. Tiri pano kuratidzira unaku nohumhizha nokugona zvatakagona kubudisa pamwaka wokurima zvatiri kuona pano. tinoda kuita makwikwi. Makwikwi anotibarira mweya wakanaka kana tikamaita zvakanaka.
Izvi zvatsinirwa nemumwe murimi amai Simbisai Machava vanogara ku Ward 3 muMwenezi.
Nhasi tiripo pakupemberera zuva rekuti tichinge tichidzokera pachinyakare chedu pakurima tsanga dzedu dzedikidzi. Chikuru sei munomwenezi zvakatarisana nemamiriro ekunze climate change. Mune mvura shoma. Saka munoda mbeu diki dzinoti vana mhunga, vana rukweza, vana mapfunde neuruninga.
Vanoshanda mubazi rezvekurima mudunhu remasvingo vari nyanzvi yezvekuvandudzwa kwegoho vaJonas Chinyavada vati murimi anoda kuti apuwe ruzivo rwekukohwa pakuru mbesa dzechinyakare nekuti kurima chibage munzvimbo inowana mamirimita emvura mazana matatu nemakumi mashanu pagore rese kana kuti 350 millimeters hakuna zvakunobatsira murimi.
Tikuti isusu handeini tinorima mafunde siri tichisima mafunde kana mvura ikange ichitarisirwa kuti ishoma, mafunde mashizha ayo akatetepera. Saka kutetepera kwakaita mashizha ayo zvinokonzeresa kuti asaluza mvura yakawanda, zvinoita kuti iwo arambe achikwanisa kuita ivhoti pachiro kuresistenti.
Mwenezi ndeimwe yematunhu munyika akatarisana nenzara yakakura zvichitevera kushomeka kwemvura. Kwemakore mazhinji vakawanda mudunhu iri vanorarama nerubatsiro runopiwa nemasangano anobatsira vanoshaya akaita seWorld Food Program, iyo yakatanga kubatsira varimi ava muna 2015. Sangano rekuAmerica reUSAID riri kushandawo nesangano reMwenezi Development and Training Center kuderedza urombo nenzara muMwenezi nenzvimbo dzakapoteredza. Mwenezi iri muchikamu chechina nechishanu pakupatsanurwa kwenzvimbo pachitariswa mamiriro ekunze kana kuti region 4 and region 5. Iyi inzvimbo inopisa isinganayi mvura yakawanda. Vanobatsira vari kuda kuti varimi vazvirimire kwete kungopiwa chibage pachena. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombokupai zvaitika kune dzimwe nyika. America neIran dzachinjana vasungwa vange vari majeri uye mari. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vati vafara nezvaitwa vakatenda hurumende dzeQatar, Oman, Switzerland neSouth Korea nekubatsira muhurukuro idzi. America yatumirawo zvimwe zvizvarwa zveIran zvange zviri mumajeri. Iran yaita zvimwe chete. America yabva yapawo Iran mari inosvika mabhiriyoni matanhatu kana kuti 6 billion yange yakabatwa nenyaya dzezvirango zvakatemerwa nyika iyi. Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano, mukuru weDepartment of Chemical Pathology kuSchool of Medicine paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Hilda Tendesai Matarira vanoti mvura iri kunwiwa nevagari vemuHarare, Ruwa nechitungwiza iyo inobva kuLake Chivero haichafaniri kunwiwa kana kubikiswa chikafu nekuti kunyangwe ikafashaidzwa inosara ine utachiwana. Ropafadzo Mapimidze anotipanya inotevera.
Muzvinafundo Matarira vaudza Studio 7 kuti vakaita ongororo yemvura iri kunwiwa nevanhu vakawanda muHarare vakaona kuti haina kukodzera kunwiwa nevanhu.
Zvirwere zvamungafunga
zvinonyanya kukonzereswa neutachiwana watinowana mumvura zvizhinji zvacho ndezvemumu mudumbu atinoti gastroenteritis. Vana diarrhea, vana cholera, vana typhoid, zvinoita kuti vanhu varutse, vaite matemperature fever, vanzwe musoro kana makreni, uye zvimwe nguva kana mapapu anokuvara, kana iyo polio chaiyo inokwanisa kuitika. Kana ukafema mvura iyi inonhuwa, unokwanisa kubata zvakawanda.
Vaendera mberi vachiti imwe tsvina inokonzerwa nepombi dzasakara idzo dzinopinza tsvina mumvura isati yasvika mudzimba dzevanhu. Vapawo muenzaniso yemhando yeutachiwana hunovhiringidza utano hwevanhu.
Zvakaonekwa zvekuti mumvura umu mune zvinhu zvatinoti inorganic metals anobva pamapipes anenge aora agarisa asina kuchinjwa. Zvikaonekwa zvekuti muna mamwe machemicals sama fertilizers enitrogen nephosphate. Nokuti 90% attachment kureva kuti kunobva mvura kana yanaya ichipinda muchivero inobva kunorimwa.
Muzvinafundo matarira vanoti imwe tsvina inowanika mumvura inobva kuzvimbuzi uye nezvimwe zvinhu zvinenge makondomu nezvinoshandisa vakadzi pamazuva avo ekutevera, sipo nemimwe mishonga inoshandiswa kumaindasitiri. Mutauriri wesangano reZimbabwe Water Authority vatsungirira Shoriwa vanoti zinwa inopa makanzuru mvura inobva kumadhamu, asi ibasa remakanzuru acho kuichenesa. Mumwe mugari wemutinod North muHarare amai Beauty Chinyowa vaudza Studio 7 kuti mvura inobva kukanzuru inonhuwa zvokuti haitonwiki zvachose.
Kana tiriwo vagari vemuno muZimbabwe, tiriwo vagari vakagara zvakanaka tichibhadhariswawo mabhills aya, chinozoitawo kuti mutipewo mvura isina kugadzirwawo zvakanaka chii? Magadheni macho muti tisadiridze, asi mvura yamuri kutipa inenge ine tsvina.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano revagari recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vatsinhirawo kuti mvura inobva kuLake Chiwe yakasvibisisa uye panoda mushandira pamwe kugadzirisa dambudziko iri.
Tikutikumbira kuti guta reHarare rive rinobuda pachena pamusoro pekuti chii chimbori mumvura nomiwa nevanhu vemuHarare. Mukaenda kuna na South Africa, kuna na Durban nedzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana, vanhu ivava kana kuti mamunisipariti iyaya pazuva pega pega anoburitsa tingati magwaro ekuti chii chimbori mumvura, angave kana dzingava simbi, ngava zvimwe zvakati makemicals anenge ari mumvura iyoyo. Asi naizvozvo mashoko hative tinomawana kanyanyanyanya takatarisana nenyaya yemvura yemuHarare.
Meya weHarare vaIan Makone vaudza Studio 7 kuti inonzore kanzuro yavo kuti ipe vagari vemunharaunda mvura yakachena.
Tinenge tichibetesa chaizvo kuti vese vese mastakeholders vauye tisangane navo tichivatsutsuro zvachona zvese izvozvo.
Kunwa mvura yakasviba kuri kupa kuti vanhu muHarare nemamwe maguta varware nezvirwere zvakaita sekolera nemanyoka. Zimbabwe ine dambudziko rechirwere chekolera chakatangira kuchegutu muna kukadzi. Bazi rezveutano rinotiwo mugore rino vanhu vanodarika zviuru zvinomwe nemazana matanhatu nemakumi maviri vabatwa nechirwere chemanyoka. Vanhu vana vakafa, vaviri vacho muHarare, vamwe vaviri kuHange. Muzvinafundo matarira vati vose vanoda kuuya mvura yavo kuti iongororwe pachena vanofanira kuisa mubhodhoro rakachena voenda nayo kuDepartment of Chemical Pathology muroom 19 paground floor kuchipatara chepari renyatwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropafadzo Mapinitse.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yekuuya kumusangano weUnited Nations General Assembly kuri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mushure mesarudzo dziri kuramba kutambirwa nevakawanda kusanganisira vanopikisa vachiti dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inhau zvakare. Dare remusouth Africa ronzwa chikumbiro chehurumende chekuti ikwanise kuenda kudare repamusorosoro resupreme court kupikisa mutongo wekuti zvizvarwa zvezimbabwe zvidzingwe munyika iyi. Tava, tashuka kumagumo ichiru kwa chidu cha nasi. Anuko nika ene mfaro ndinu enyo Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC. Tuksi ya mina Gibbs Dube na Taboka mu, na Taboka Lofu. Tunotenda.
So kuhizika disenda wakufi.